mashoko andamanzwa endi akusipo kutanga vamunanga vachidaro nonga rikwarira rushina vachidzokorora mashoko avo asi vanhu vanowanzo kuti action speaks louder than words kureva kuti zvavanoita kauri zvinoitwa zvakanyanya kukosha kudarika zvinotaurwa nekuti tikatarisa panguva yapera iyo pakaita maMP vakawanda wanda vakaungana pafamu ravo nyaya yavakaunganira yanga iyo yeED 2030 pamba pavo chaivo saka izvozvo ndo zvino zvinoita kuti vanhu vafungidzire kuti vanenge vari kutaura vachitena left asivo vaindicata havo right saka handifungi kuti inganyanya kuverengesa chaizvo kunyanyanya zviri kuvari kutaura izvo asi kana vakatanga vataura vanhu vavanoti ivo vakapfeka jaketi rezano asi vasiri kuita zvezano kana vakatanga vataura navo ivo pachavo nokuti handitiwo mukuru wezano vanodi kutaura navo
asi tingaona here vamunangagwa vachiita zvamuri kutaura izvi zvokuti vagare pasi nenhengo dzavo vachidziudza kuti aiwa haikonai kukonzera nyonganyonga mubato ini ndichaenda panopera temu yangu
kana zveshuwashuwa vachirevesa kuti havasi kuda kuindirira mberi vari pachigaro vanogona kuzviita handiti ndo mukuru webato asi zvinogona kuti netsei zvino kuti vakatorega bato ravo richipasa rizo richorivo ivo varipo zvinoreva kuti vanotoda vamugabe vaimbozviita izvi zvazvikanganwa vamugabe vagara vachizvitaura kuti handiti mberi pangaita pamaelections oza kunidadikana vanhu vachindida zvichakachenjedza nechakatanga
tiri kunzwa muzano PF ari kuti ibato rinotevera bumbiro remitemo vanhu vanobvumidzwa kutaura zvavanoda
freedom of speech zveshuwashuwa inofanira kukurudzirwa asi pane pamwe paunoona kuti hachasi freedom of speech iko zvino handimuona kuti ive muzano macho vanenge vava kutorwidzana chakakosha kana vanoita freedom of speech ngavaite freedom of speech inoindirana nomutemo sezvozvo handiti pane nguva yekuti apedza temo yake woenda umweuya ndo inonzi freedom of speech iyoyo pane kuti wonzi ngatipwanye zvakatonyorwa nebumbo remutemo rakanyorwa nevanhu 93% vakati 2013 constitution ngaite term limits then kuita vanhu vashomashoma vari mubato vanoti aa ngatipwanye bumbiro remutemo iro rakanyorwa renyika yese kusuta munhu wani inandioni freedom of speech yacho yakanaka ii
asi chii chamungaona chiri kunyanyoita kuti bato rezano PF imomo muve nevari kunyanyotungamidza kuti vamunangagwa vaenderere mberi
chokwadi chiripo ndechekuti hakuna zvokuti zvonzi pati kana kuti musangano woti haukwakwasi kuindirira mberi nokuti mukuru uripo iyoyo akaita maprojects saka munoitire bato zvenyu munodi ngoita munhu wani nokuti bato zvinoitirwa bato ndokuti rinenge rine vanhu vakawanda ende bato rinenge rine donzo raro ende bato rinenge rine vanoti ideology or maprojects zvinoreva kuti ari kutungamirira paanobva umwe unongeita achingotungamirira achingeita achitumba ndozvosaka zvinzi institutions are more important than vanhu